uchitaura ne Studio 7 parutivi pegungano resangano reZimbabwe Diamond and Allied Mine Workers Union kana kuti ZIDANU ratanga nhasi muvulayo munyori mukuru wesangano iri vaJustice Chinema vati kutyorwa kwekodzero dzevashandi kusanganisira kusabhadharwa zvakafanira uko vati kunonyanya kuitwa nemakambani ekuChina kuri kuitwawo kune dzimwe nyika muAfrica vaChinema vanove vemutevedzeri wemunyori weAfrican Federation of Miners vati zvakakosha kuti vashandi vose muchikamu chezvicherwa muAfrica vabatane kurwisa kutorwa kwezvicherwa munyika dzakasiyana-siyana pasina pundutso kuvashandi pamwe neveruzhinji vakatiwo hurumende haifanirwe kuona vashandi sevavengi
hatisi kukombita for office yepolitics tiri kukombita kudumbu politics dzedu ndedzedumbu kuti mushandi akatambira anokwanisa kutenga chikafu agodevelopa kumusha kwake agodevelopa nyika yake
musangano weZIDANU uyu uri kupindwa nevamwe vamiriri vevashandi vemuzvicherwa venyika dzinoti Egypt Ghana neZambia Abdul Mumin Pana, vanove munyori mukuru wesangano weGhana Mine Workers Union, vati zviri kuitwa nemakambani ekuChina munyika dzakasiyana-siyana zvakafanana neupambe pfumi hwakaitwa nenyika dzekumadokero.
Kumhanya kuri kuita vekuChina vachiuya kuzotora zvicherwa urongwa hwavari kuita kwete hwekuda kutora hupfumi chete asi kutoda kupamba nyika dzedu sezvakamboitwa nenyika dzekumadokero tinofanirwa kuzvisunungura kubva kumaitiro ebhizinisi akadai nekuti haana chaanotibatsira
kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo pamwe nemutevedzeri wavo amai Nesi Dina kuti tinzodivire hurumende panyaya iyi asi nharembozha dzavo dzange dzisingabatike asi amai Paula France Ngesomen munyori mukuru kuchanhende kweAfrica werimwe remasangano anomirira vashandi pasi rose reIndustrial Global Union vaudza musangano uyu kuti vashandi vanofanirwa kungwarira pakutsoropodza makambani ekuChina vachiti makambani ose makuru epasi rose anosina mari muAfrica kunyanya muzvicherwa anoshanda nenzira dzisiri idzo
hatina kuchinja hunhu hwedu hwekudyidzana kwatinoita nenyika dzekumadokero saka vekuChina vanongouya voitawo zvimwe chete nekuti vanoziva kuti iyi ndiyo nzira yekupinda nayo muAfrica
nyika yeChina iri pamberi penhangemutange iri kuitwa pakutsvaga zvicherwa zvakakosha zvakadai selithium cobalt nezvimwe munyika dzemuAfrica dzakasiyana-siyana vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutengeserana vaelevet mugejo vanoti kudyidzana nechina kuri kubatsira nyika
ukama hweAfrica nechina ndehwemandorokwati ndehwepedyo shamwari yepedyo yeAfrica yeChina China iri kuramba ichiramba ichivaka ukama hwepedyo neAfrica and kunyanya zvikuru neZimbabwe isu seZimbabwe tine ukama hwakasumbaradza hwetiringe nahwo neChina hwetinoti pachirungu comprehensive strategic partnership ukama hwemhando yepamusorosoro pakati penyika iyi
vatiwo
ndosaka pari zvino Zimbabwe ichange iri imwe yedzimwe nyika dzichange dziri kuChina pagungano guru reChina nenyika dzekuAfrica izvi zvinoitirwa izvo kuti tirambe tichivandudza ukama hwedu kupakarakasvika kumhandomhando yekumusorosoro
sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vakambopomera makambani ezvizvarwa zvekuChina akaita seBikita Minerals neAngen mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi mumiriri wenyika yeChina muZimbabwe vaJuding vanogarawo vachitaura zvimwe chete vachiti havatarisiri kuti makambani kana zvizvarwa zvenyika yekuChina zviri muZimbabwe zvishande nenzira inotyora mitemo yenyika vanoti China yaunza munyika mabasa anodarika zana rezviuru kana kuti 100,000 ndakamirira Studio 7 muvulavayo ndini kudzana emusengi.